zvisebadzi tiri kuzvizwa kuti hamusporo covid irimo asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti hakuna kana umwe zvake ari kushayika kana kuti ari kufa nokuda pecovid-19 iri denda iri takwanisa kuripata pahuro nekurimunyunyura nemastandard operating procedures edu ndosaka muri kuona kuti munhu anobatwa nedenda irori muzvikoro medu hakuna kana umwe ari kushayika kana kuti anzi afa nekuti nenyaya yecovid inyaya yekuti tarimunyunyura tashandisa mastandard guidelines edu saka tiri kuvaratidza kuti ha nyange rikauya zvaro denda ticharamba tichienderera mberi nedzidzo.
Asi chii chiri kuita kuti vana varambe vachibatwa necovid-19 kana kuti vachiwanikwa vaine covid-19 muchitaura kuti makaisa hwaro hwamuri kutaura ihwohwo?
Zvinenge zvaitika pavajonga ndezvekuti kazhinji kacho mumanharaunda matinenge tiri munogara vamwe vana vachienda kuchikoro vachidzoka vachienda kumba vachidzoka ndo mairi covid muchikoro haimo saka vana nekusimbawo kwemutumbi yavo vanobata denda iri ivo vasingatozvizivi asi pavanozouya kuzvikoro isisi tinotozomudza kuti iwe une denda iri iye anotozovhunduka vamwe vanotoramba mwana vanotoramba kuti handina covid handizvizivini ndakatosimba saka denda iri riri munharaunda isu sevanhu nevana vezimbabwe ngatibatanei kuti tidzivirire kupararira kwedenda iri denda harizi muzvikoro denda riri munharaunda zvikoro ndozviri kukwanisa kubata denda iri.
Ko, panyaya yedzidziso zvinhu zviri kuitwawo nezvikoro kuti denda risaramba richipararira?
Tiri kudzidzisa hapana chikoro muno muzimbabwe chisina atinoti information education and communication material on covid-19 kutaura kuti pane paine mavara anenge achingotaura kuti mask up, no mask, no entry, sanitize your hands, wash, itai social distancing. Endai kuzvikoro kwedu munondoona vajonga mukangosvika pachikoro motofunga kuti matopinda muclassroom nekuti anenge angori maposta nemaposta akangonamirwa chikoro chose tichiratidza kuti aiwa denda rari tiri kuzva kuti ririko sangatitei social distancing ngatipfekei mamaski edu ngatidzivirirei kupararira kwedenda irori.
Ko, ivo vana vari kuwanikwa vaine denda muzvikoro vari kuzochengetedzwa sei? Muri kuvabata sei?
Aya, tovabata zvakanakisa chose. Vanotoramba vachienderera mberi nedzidzo. Tinovaisa kana matinoti muisolation pavooga vachingoramba vachidzidza. Takazviita one gore rakapera vajonga vakanga vaine denda vana kana mazamanishon vakatonyora. Saka hazvirevi kuti kana mwana abatwa nedenda recovid-19 haachadzidza. Aiwa, anotodzidza, anotoita homework, anotoita school work.